mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina kubvumbi 30 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vane chirwere checoronavhairas muzimbabwe vasvika pamakumi mana. Haikot inoti makanzuru echitungwiza neepworth amire kuputswa kwezvivakwa ichiti zviri kunze kwemutemo. Mutungamiri wenyika vanonzi vari kufunga zvokuwedzerazve mazuva ekuti vanhu vagare mudzimba. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc. Bazi rezveutano razivisa kuti zimbabwe yave nevanhu makumi mana vane chirwere checoronavhairas zvichitevera kuwanikwa nezuro kwevanhu vatanhatu vane utachiwana uhu muHarare. Harare yave nevanhu gumi nevapfumbamwe vane coronavhairas ichiteverwa neBulawayo ine gumi nevaviri. Matabeleland North ine umwe chete, Mashonaland East ine vashanu uye Mashonaland West ine vatatu. Vanhu vafa nechirwere ichi muZimbabwe vana uye vapora vari vashanu. Mashoko atumirwa kustudio 7 neAfrican Union achibva kusangano rinoongorora nyaya dzezvirwere muAfrica reAfrica Center for Disease Control and Prevention anoti vanhu vafa nechirwere checoronavhairas muAfrica vave chiuru nemazana mashanu ane makumi matatu nevana, kana kuti 1534. Vabatwa nechirwere ichi vadarika zviuru makumi matatu nemashanu, kana kuti 35,000, uye vapora vanodarika zviuru gumi nerimwe 11,000. Tichiri panyaya iyi, Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora nyaya dzechirwere checoronavhairas pasi rose inoti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checoronavhairas pasi rose hwadarika mamiriyoni matatu. Vanhu vafa pasi pose vave kudarika zviuru mazana maviri ane gumi nezvitanhatu 216,000. America ndiyo ine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi pasi rose vanodarika zviuru makumi matanhatu. Dare repamusoro reHigh Court nezuro chitatu rakapa mutongo wekuti makanzuro echitungwiza neepworth amire kuputswa kwezvivakwa richiti zviri kunze kwemutemo. Mutongi wedare Justice Nyaradzo Priscilla Munongwa Munangati vanonzi vakapa mutongo uyu mushure mekunge magweta anga achimirira makanzuro maviri aya pamwe negurukota rezvematongerwo ematunhu vaJulai Moyo awirirana kuti izvi zviri kunze kwemutemo. Nyaya iyi yakanga yasvitswa kudare nemagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights anoti vaMoses Nkomo pamwe naDr Tarisai Mutangi vakamirira vanozviitira mabasa emavoko pamwe nevagari avo vainyunyuta kuti kuputswa kwezvivakwa nemakanzuru kuri kunze kwemutemo. Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vanoti vanotarisira kuti mutongo uyu uchashanda semurango mukuru kune mamwe makanzuru anga achiputsawo zvivakwa zvevanhu munyika yose kuti azive kuti hazvisi pamutemo. Studio 7 yakakundikana kubata magweta emakanzuru aya pamwe nehurumende panyaya iyi. Asi ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navamafunda.
Musi wechitatu 29 April dare reHigh Court rinowana dare repamusoro rapa mutongo wekuti zvimbomira zviri kuitwa izvi zvokuputsira vanhu matakishopu avo sokuputira vanhu misika yavo kuepwe nekushitumbuiza zvaitwa nokuda kwekuti wanozvishanda wakazvimirira uye newane maresin association kuepwe nekushitumbuiza wamiramira kuti zvamuri kutiitira zvokutiputsira patinoraramira hazvina kunaka tazvigamuchira seZimbabwe Lawyers for Human Rights magwete edu mukoma Moses Ngomo mukoma Dr. Tarisai Mutangi vamiramira chose kudare pazuva ranhasi panzvikwanyaya iyi nemutongi Justice Manongwa Munangati wamanzwa kuti wapa mutongo iwohwo kuti wanzi muchirungu inonzi consent order zvinoreva kuti wanga wakamirira wepo with local board wanga wakamirira wechitungwiza municipality wanga wakamirira minister welocal government pazopiwa mutongo wekuti zvimiswe nokuda kuti wanga wawirirana kuno wakabvuma kuti zviri illegal zviri unprocedural pachirungu
munoona here makanzuru maviri aya achitambira pamwe nekuremekedza mutongo wapiwa nedare uyu
seZimbabwe Lawyers for Human Rights tinodavira kuti makanzuru ataurwa epwe dzechitungwiza achateerera nekuita implement zvataurwa nedare gombe obudare guru rehigh court pamusoro pazvo tiri kutiwo zvataurwa nedare rehigh court zvinofanirwa kuseva sewarning zvinofanirwa kutambirwa kugamuchirwa semucherechedzo wekutyisa makanzuru ari kubhuruwayo gweru cholocho mutafa district kwavhumbunu kwedu uko kwatamandai kudarwin plum tree sekutora kwandaita ngatiti kupi nkai and everything ropane kuti vasaite zvinhu zvisina maturo waite zvinhu zviri pamutemo sokutaurwa kwarendare kuti zvinhu zvaitwa izvi zvanga zviri unlawful hazvisi pamutemo zvanga zviri unprocedural hazvina kufamba negwara kwaro satinovimba kuti makanzuru ese munyika yeZimbabwe achaona kuti ngatisatingoteerera zvataurwa navajurai mwoyo nekuti zvabva kukabhineti zvisiri pamutemo zvichikanganisa mitemo yedu yeZimbabwe magweta edu mukoma Tarisai Mutangi mukoma Moses Ngomo vamiramira chose kuti aiwa ngatiite zvinhu nemazvo hatirambi kuti guta ngarichene takutitorwisawo korona yevhairasi iyo seZimbabwe Lawyers for Human Rights muri kuona zvatinozama kubatsira kupa information apo neapo kugadzirisa kumirira uri kuvhiringwa end there asi tiri kuti ngazviitwe nenzira nemurawo uri pamutemo
pane vakarasikirwa nemidziyo yavo mukupwanywa kwakaitwa zvinhu kuvamafunda vacharipwawo here vanhu ivo vakarasikirwa nemidziyo yavo
mashoko ajonga dhovatakamirira kunzwa kuti waonekwa pazuva renhasi vaine mhosva yekuti vakaita zvinhu zvisiri pamurawo zviri pamutemo wachati kudii asi tinongokurudzira kuti kana zvaramba vasina kubvuma mhosva yavo vanova malocal authority makanzuro edu aya kana vasina kubvuma mhosva yavo vakovana nevasikana kavana tino vanaidirashe vanamukoma tirashe zvinopfukutwa ndobasa ravo ka vana halivani ndobasa ravo kauri kuZimbabwe Lawyers for Human Rights kana paine vazopokana varamba kugamuchira mhosva yavo wakuva nevasikaoda kutaurirawo ndobasa ravo rekuita inozo muchirungu public interest litigation kana kuti kuzama kudzikodzero dzavana vakakanganisirwa dzigadziriswa
mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7 zvirongwa zvakadzikwa nehurumende mukurwisana nechirwere checoronavirus zvinogona kuramba zviripo kusvika uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi hwave kudzikira sangano renhau reziana rinoti mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vakataura izvi nezuro kustate house uko vakatambira zvinhu zvokubatsira mukurwisana nechirwere ichi ziana inoti vamunangagwa vakaratidza kuti vangangopamidzirazve mamwe mazuva ekuti vanhu vagare mudzimba dzavo zvichakadaro bhanga guru renyika rereserve bank of zimbabwe nezuro rakati rinoona kuti coronavirus iri kukanganisa nyaya dzezveupfumi naizvozvo yadzikisa mutengo wemari pamwe chete nokupamidzira nguva yokubhadharwa kwemari yakakweretwa kuti tinzwisise zvakakwana. Tabata nyanzvi mune zveupfumi, vapersistence kwanyanya kuti vatitsanangurire.
Taona banga guru renyika richipindira kurwisana nedambudziko ratarisana nenyika rinogona kukonzeresa kuti upfumi hwenyika huderere. Dambudziko recovid-19. Saka zvarauya naro banga guru renyika zvakanyanya kunangana nekuwaniswa kwemari dzemabhizimisi, kuwaniswa kwemari dzebudiriro. Saka panonzi ipo mutengo wemari yatinowana kumabhanga, nekuti kana kumabhanga vachiwana mari iyoyo vanowana mari nemutengo inenge yakatarwa nebhanga guru rehurumende yavanoti bank rate. Saka mutengo iyoyo wadziswa kubva pazvikamu zviviri nechishanu kubva muzana kusvika pachikamu chimwe chete nechishanu kubva muzana, 25% kusvika 15%.
Izvi zvinorevei vagwanyanya?
Zvoreva kuti kana vanhu vachindokwereta, mabhanga hatarisirwi kuti achange achidhurisa mari yavo zvakanyanya kudarika pamutengo wemari wataurwa nebhanga guru renyika. Saka bhanga guru renyika haritarisiri kuti mabhanga achange achidhurisa mari zvekuinda kumusoro zvakanyanyisisa. Aiwa, nekuti uyoyo ndo mutengo unenge wakatarwa nebhanga guru renyika kuti ndo mutengo wemari. Saka mabhanga anofana kunge achitoredzera pamutengo uyoyo wemari.
Chimwe zvechaitwa neReserve Bank of Zimbabwe ndechipi?
Taona zveisusu, pane dzimwe mari dzanga dzichipiwa nebhanga guru renyika dzanga dzichipiwa dzine hurefu, dziri mari dzine nguva yakareba dzapiwa nebhanga guru rehurumende dzichidzorwa kwenguva yakareba. Saka anenge ari medium term facilities ekubhanga guru rehurumende. Saka mutengo wemari iyi wanzo wadziswazve kubva pachikamu chimwe chete nechishanu kubva muzana kusvika zvikamu gumi kubva muzana. Asi mari iyoyo inenge ichibva kubhanga guru rehurumende ichinopiwa mabhanga kuti vagone kuzondopa vanhu vanenge vachida kuita mabasa anosumudzira nyika, anosumudzira upfumi hwenyika. Asi mari iyoyo iri mari yakati rebei, nguva yayo inenge yakati rebei, yawedzerwazve kusvika kumabhiriyoni angakwana kuita matatu kubva mumamiriyoni 500. Saka iyoyo imari inenge ichizopinzwa mumusika. Asi bhanga guru rehurumende rinoti mari idzodzo tinotarisira kuti dzichakwira futizve kusvika kumabhiriyoni mashanu panguva inotevera, asi dzichiuya nenzira isingawanzi uwandu hwemari sekuwanza kwandaitogara kutaura kuya kuti kunokonzeresa kukwira kwemutengo kuti mari yedu ishayiwe simba munyika. Saka vari kuti aiwa, tiri kuuya nenzira isingakonzeresi izvozvo.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vapersistence kwanyanya vari parunhare kuHarare nestudio 7. Mail Marketing Board yawedzera mutengo wokutenga chibage, izvo zvapa kuti vanotengesa hupfu veGrain Millers vabve vazivisa nezuro kuti vambomira kutengesa hupfu sezvo vanogaya hupfu vasingakwanisi kutengesa vasina mari kana shoma yavanowana pamusoro. Kunyange hazvo hurumende yakati yange yaisa parutivi mari inodarika mamiriyoni mazana mashanu kubatsira zvikuru vanozviitira mabasa emaoko, mari iyi haisati yauya. Hatina kukwanisa kubata gurukota rinoona nezvemari vapturi Ncube kuti tinzwe divi ravo. Gurukota rezvemagariro evanhu muzvinafundo Paul Mavhima vanoti bazi rezvemabhizimisi madiki neari pakati nepakati ndiro riri kuita urongwa uhu kwete hofisi yavo.
Asi mukuru werimwe sangano rinomirira vanotengesa mumigwagwa revisit vasamil wadzai vauza blessing zulu west studio 7 kuti hurumende inofanira kuti iwedzere imwe mari pamadhora mazana maviri airi kuda kupa vanhu pamwedzi.
Takangomirira mari dzatisati dzauya tiri kutoshamisikawo kuti sei hurumende ichiita urongwa husingavimbike saizvozvi. Lockdown yokutanga yakapera, yechipiri tapinda mairi, tatova halfway kuti ipere, hapana chatichauya.
Asi vawadzai kuti hapana here mamwe mapoka anomirira vanotengesa migwagwa nevamwe vane mabhizimisi madiki neari pakati nepakati vati vapiwa mari nehurumende?
Pana boka rinomiririra mainformal traders ratira vane mamembers ari kuti awana mari, saka zviri kutotishamisa kuti chii chaizvo chiri kuitika.
Asi makaendesa mazita paine nguva here yekuti zvinhu zvacho zvitange kugadziriswa uye vakatenda here kuti vanga vaona mazita?
Mazita akaendeswa paine nguva, nguva yakawandisa chose, ende ivo seministry yeSMEs vakatopa mutaro wekuti mazita fanhwa nge auya musi wakadai, ende takatoendesa 3 days before mutaro wanga wapiwa. Saka mazita takaendesa, ende haringosi boka revisiti chete rakaendesa mazita, maboka akawanda anomirirawo mainformal traders takaendesa nenguva yanga yatarwa. Saka zvikutotishamisa kuti sei zvatora nguva yakareba kudai, endi hapana kana information yatiri kuwana kuti ringava dambudziko ringava rei riri kuita kuti zvitore nguva yakareba kudai.
Asi kuti pane zvamakaendesa zvacho vawadzai, hapana here zvimwe zvirehwarehwa kana kuti zvinhu zvamunofungirawo kuti zvingade kunzi muwedzere musati mapiwa mari, nekuti ka mari ndeyehurumende?
Pana chatatichaudzwa kuti pane zviri kuda kuwedzerwa here kana pane zvakasarira here, ingori zii. Saka aiwa hatiri kuva nokushushikana nokuti chii chiri kuitika zvachose.
Zvino nekushaya simba kwedhora remuZimbabwe vawadzai, mari ikazouya inenge ichashanda here?
Aiwa, chokwadi chiripo ndechekuti mari chero ikazouya, tikatarisa kukwira kwaita mitengo yezvinhu kubva pakatanga lockdown, haisina zvaichanyashanda.
Zvino kana muchiti zvose zviri kudiwa makaendesa mari inenge yanonoka kuuya, pangaitwe sei ipapapa kuti vanhu vari kushupika vakwanisewo kuwana chouviri?
Ndosaka isusu semaboka anomirira mainformal traders tichiti dai hurumende ikaita kutarisa mari zvakare, vaikwidze zvichienderana nekukwira kwaita zvinhu mumashops, 200 yaichakwani kana kutenga chi 10 kg chaicho cheupfu. Saka tirikungotarisira kuti mari iyi ichawedzerwa, nokuti pari zvino haina zvairi kureva 200 nemainflationary environment yatiri kusangana nawo aya, haisina zvairi kureva. Saka zvayatononoka kudai, tirikutarisira kuti ichauya yawedzerwa, nokuti iri kutaurwa yacho iri kuuya, isiri kuuya futi.
Mukuru werimwe sangano rinomirira vanotengesera mumigwagwa revisit vasamiro wadzai vachitaura parunare muHarare naBlessing Zulu West Studio 7. Tongotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Kuroniko kuri kutare zvedzidzo vaKain Matema vanoyambira zvikoro kuti zvisaudza vabereki kuti vabhadhare mari yedzidzo yekotoro yepiri, vachiti mutungamiriri wenyika ndivo vachazivisa nezvekuvhurwa kwezvikoro. Mukuroniko mekare mapurisa nemasoja anonzi awedzera kuchengetedza muganhu uri pakati peZimbabwe neSouth Africa, kuri kuedza kumisa vanofamba pakati penyika mbiri idzi vasina mapepa. Zimlive.com inoti komishina weZimbabwe Revenue Authority Amai Faith Mazani vakanyorera vashandi veZimra vachivazivisa kuti muna kurume umwe wavanoshanda navo
kublawayo akawanikwa aine coronavirus vachiti vanhu vakasangana nemurume uyu vakanzi vambogara vega mudzimba dzavo kwemwedzi wese. Newsday, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vari kufunga zvekuwedzera mazuva ekuti vanhu vagare mudzimba dzavo vachiti chavanoda kuchengetedza upenyu hwevanhu. Mutemo wekuti vanhu vagare mudzimba hwakapedzisira kudzikwa unoguma nemusi wesvondo. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kadini mkoma wande studio 7 ndinodzimbuya bill tinogara ku South Africa ku Joburg. Ini chichemo changu ndisi kuti iye hurumende yamunangarwa vatadzawo here kutwanirawo zvaangatibirawo kuti atipo kuno kunzvimbo South Africa nekuti tatambura nekuti shuwa muno South Africa vanhu vari kutambudzika, vanhu vari kunetseka, tingoti pamberi nezano pamberi nezano. Ngatibatsirewo ipapo. Please, 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 ndokumbira chichemo changu chisvikewo ikoko azvizwiwa munangarwa kuga vachitibatsira.
Ndinokosane zvara vanhu mazuva ari kuwedzerwa ari kuwedzerwawo asi haa hazvinecheri. Isu tinyorera maofans tiri kutambura nenzara, tiri kunzwa nzara kumasvingo kuno inonzi emelmanato inochengeta nherera tiri foster. Nherera dzangu dzobhata mwana profesa Mufuka chikoro. Yezve vakati zivo zivo vanongobhadhara fisi. Chikafu hatina, hatizvi kuti toita sei. Ranchiraramisa nyerera dzangu nokutengesa asi iko zvino hatigoni kutengesa. Vamwe vakanyogwa kukeya, tisu tikanyogwawo nenherera kuvapa mabheti evana vese vane vandinochengeta. Hakuna kana votonzi haunopinda muchirongwa. Takaenda kusocial welfare tikati weduwei tofani zvara nenherera. Vakatipindura vachiti imi mafosta masharu hatinoda, hatikubikana chinhu, totonopa kumarusepfa, topa vatakana nonga vana tikavapa mwana 1-1 imochengeta maipuwa vana vakawanda nana mazvembeu. Hatikupikana chikafu kana chimwe, hatina reshenyenyu. Hachazvi kuti vanavo kana wakapika karo ukavachengeta unavo unofambwa undokanda mubhini here? Hatizivi tafanisha.
Makadii makadii pa Voice of America, makadii pa Studio 7 apo. Isu tiri munowo muSouth Africa tiri vateereri vakuru veStudio 7. Takai tichitaurawo nechichemo chevanhu tisina kwatakarerekera. Vanhu vatambura muno muSouth Africa vaakuchemawo kuti dai vabatsirikana kuti vaende kuZimbabwe. Apa kuZimbabwe kwacho kune mabhodha acho akavharwa, vakangofarirwa mukati apa havana chavari kuwana, chavari kupiwa chokuti vanhu vararame. Maitawo kuti maZimbabweans abetserwa aende kumusha. Munomo Johannesburg hamuchaiti vanhu vave kuchema zvisingaiti mberi Gauteng muri kutema zvokurevesa.
Makadini Radio Zimbabwe, ini ndinoitwa amai Bobson Moyo, tinogara kuMwenezi. Isu tine chikumbiro chekuti isisu kweduwo kuMwenezi hakuna hospital yekuti kana munhu akabatwa necoronavirus anoiswa imomo. Tiri kungonzwa mahospital ecoronavirus kuti ari kunana Bulawayo, Harare, Mutare and what so. Isisu kweduwo kuMwenezi hatinawo hospital yekuti kana munhu akabatwa necoronavirus unobva aiswa ikoko. Hatisi kuzoti kana munhu akabatwa nayo unomhanyiswa uendwa nayo kwaMutare here kana Harare kana Bulawayo kana Bedbridge. Hatisi kuziva nokuti kana mukatarisa distance yekubva Mwenezi kuenda Bedbridge pano makilometers mangani, uye kubva Mwenezi kuenda Mutare kana Harare matibitsira wepapo because unongobatwawo necoronavirus anytime apa hospital pane pasina.
Makasimba here mushamarari wese nevashamarari wese weStudio 7. Ini ndinoitwa mai maenzanisi, ndinogara kuSouth Africa. Wamushamarari tinotenda nechirongwa chedu ichi chenyu ichi chekuti munopera kupinzawo nevari kwese kwese. Ii wedu we zara yashata chokwadi. Taikumbirisawo mushamarari kuti kana zvisinge zvaramba zvichienderera mberi, taikumbirisawo kuti pangaitwawo here plani kana kuti nhaurirano dzekuti bhodha rivhurwe, wanoda kuenda woenda zvavo. Sesu tinenge tiine vana vadoko, tine vana vadoko havana anovaona saka izvozvi kudai so tichoti panguva yakaoma saka taikumbirisawo zvakanyanyisisa kuti kana zvinge zvaramba zvakadai tovhurirwawo bhodha vanoda kuenda wodini woenda ndochikumbiro changu chondinoya kukumbirawo zvakanyanya kwozouya mapurisa ekuzimbabwe ayo chokwadi dzimwe nyaya hadzina nebasa rese dzavanosungira wanhu vasingasungi vamwe wanhu vanoita zvimwe zvinhu zvisirizvo pamutemo saka taikumbirisa mapurisa ekuzimbabwe kuti vasunge vanhu vane nyaya hombe vachitsvaga vanhu vane nyaya hombe kwete kuswera kusungira munhu kuti anzi zvona azosenda WhatsApp izvi azodai azodai so zvinhu zvakashata mapurisa ngaashande basa ravo sebasa ravo ndatenda hangu wamushamarari
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica sangano reunited nations rinoti chirwere secoronavirus chiri kuremera vanhukadzi zvakanyanya vachitaura nebepanhau rebusiness insider mutevedzeri wemukuru weunited nations population fund dr ramis alakbarov vanoti zvikamu makumi manomwe kubva muzana evanhu vanoshanda mune zveutano pasi pose vanhukadzi naizvozvo vanhukadzi ndivo vanogona kubatwa nechirwere ichi sezvo vachishanda nevarwere vane coronavirus United Nations inoti kana vanhu vakaramba vachinzi vagare mudzimba kwemwedzi mitanhatu mamirioni makumi mana nemanomwe evanhukadzi munyika dziri kubudirira vachatadza kuwana mishonga yokudzivirira nhumbu izvo zvichagonzera kuzvarwa kwemamirioni manomwe evana vange vasina kugadzirirwa kuitwa vanoti chimwe chezvinhu zvakatarisana nesangano ravo inyaya dzekurwiswa kwevanhukadzi mudzimba vachiti pamwedzi mitatu yese yese vanhu vachinzi vasabuda mudzimba vanotarisira mamirioni gumi nemashanu emhosva dzekurwiswa kwevanhukadzi mudzimba rangarira gamba kambo kanobva kuna Stephen Mashakada and the Sounds of the Mad Days sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vane chirwere checoronavirus muzimbabwe vasvika pamakumi mana haikoti inoti makanzuro echitungidza neepwest amire kuputswa kwezvivakwa ichiti zviri kunze kwemutemo mutungamiri wenyika vanonzi vari kufunga zvokuwedzerazve mazuva ekuti vanhu vagare mudzimba dzavo tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muwashington dc ndichiti moswera zvakanaka